manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 14 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vaJob Sikala vasina mhosva. Sangano reWorld Food Program rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yairi kuda kuti rikwanise kupa vanhu ava chikafu. Mutungamiri weMDC wekutanga mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa nhasi zvichitevera kushaya kwavo makore maviri apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanirwa kutara madhora zviuru zvitatu nemazana manomwe semari inotambirwa nemushandi wepasi pamwedzi kukundikana kwayo vashandi vanozopinda migwagwa vachiratidzira. Sangano revashandi iri riri kukurudzirawo kuti hurumende ishandise mari yekusouth Africa yerand semari ingangoshandiswa munyika kukundikana kwazvo mari dzevashandi dzowedzerwa. Izvi zvinonzi zvakabuda mumusangano weGeneral Council yesangano iri wakaitwa nemusi wechitatu muHarare. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti pari zvino vashandi vari kunonga svosve nemuromo nepamusana pekuti vashandirwi havasi kuda kukwidza mari dzemihoro yavo ivo vashandi vachiona nhamo nekuti mitengo yezvinhu iri kungokwira zuva nezuva. Zvichiendwa nemapoka emakambani, vashandi vakawanda vari pasi vari kutambira mari dziri kunzi dziri pakati pemadhora mazana manomwe pamwedzi nemari dzingangoendawo kumazana maviri nemakumi matatu. Mwedzi uno hurumende yakatara mari dzevashandi vemudzimba ichiisa mushandi wepasi pamadhora zana nemakumi mashanu nemasere pamwedzi emari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
General Council yatingati reconfirm kana kuti kusimbisa position yayo yokuti nyaya iri munetsa muno muZimbabwe inyaya yecurrency. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patange takamira pekutanga vachiti havagoni kuti titore ine mari inotivakira ingava irandi bekausi ndiyo iri nani. Zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe. Pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzokuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari tinoristora sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari. Saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngadzidzorere padzange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga mumusangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya nehurumende ichiedza kuita break the impact kana kuti kuyeza kuyananisa hiyo proposal yakazouya eMinistry of Finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai matano hapa hamunozotora.
Tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet, ngatingonzwa kuti cabinet ichati kudii nezvazvo. Kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakava iri, isisu tisine kodzero redu sevashandi remuconstitution zvekare remulabour act kuti kana zvanetsa tinoshandisa masimba edu. Masimba edu ndokuti tinoramba mavasi.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti veruzhinji vanogona kuziya nenzara munzvimbo dzakawanda munyika kana rakashaya mari yariri kuda kuti rikwanise kupa vanhu chikafu. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatoro venhau muHarare nhasi mutevedzeri wemukuru weWFP kana kuti Assistant Executive Director Muzvare Valerie Gwaneri, avo vanga vachishanya munyika, vati vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara yakakomba sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mwaka uno kuburikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Muzvare Gwaneri vati sangano ravo riri kushoterwa nemari inodarika mamiriyoni zana emadhora ekuamerica kuitira kuti rikwanise kupa chikafu vanhu vakatarisana nedambudziko renzara zvikuru sei kumaruwa.
So if we just look at Zimbabwe, our overall requirements for the next 6 months are about $212 million. Within that amount, we have a shortfall of $103 million for our operations over the next 6 months. This includes the needs to...
Kana takatarisa Zimbabwe chete tinoda mari inoita madhora mamiriyoni mazana maviri ane gumi nemaviri pamwedzi mitanhatu iri kutevera. Pamari iyi tiri kushotirwa nemari inoita mamiriyoni zana nematatu kuitira kuti tikwanise kuita basa redu mukati memwedzi mitanhatu iyi. Izvi zvinosanganisira kuwedzera kubatsira vanhu nechikafu pamwe nekuti tisimudzire chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubuda mumatambudziko avanawo.
Muzvare Gwaneri vati kunyange WFP iri kubatsira mhuri dzemumadhorobha dziri kutambudzika nemari yekuti dzitenge chikafu, chave kunetsa ndechekuti zvinhu zviri kukwira mitengo zuva nezuva, zvave kuita kuti mari yavari kupa vanhu ava kuti vabatsirikane isakwane kutenga zvakawanda. WFP iri kupa madhora ekuamerica mapfumbamwe pamunhu mumadhorobha pavanhu vanenge vaonekwa kuti havakwanisi kuzviraramisa.
Given traditional patterns of supply and demand, with a shortfall in supply, prices go up, and so often...
Pakatariswa kusiyana kwekudiwa nekuwanikwa kwezvinhu, uye kusakwana kwazvo pamawanikirwo azvo, mitengo inenge ichikwira, saka nekudaro nguva zhinji zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevanhu havazokwanisi kuzvitenga.
Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe zviuru vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Pavanhu vari kukwanisa kubatsirwa nechikafu neWFP munyika yose, panosara paine mamiriyoni matatu nemazana matanhatu ezviuru vanofanirwa kunge vachibatsirwa nechikafu nehurumende pamwe nemamwe masangano anobatsira asiri WFP. Gurukota rezvekurima vaParents Shiri vati sezvo mvura isiri kunaya zvakanaka zvinoita kuti nyika ive nenzara, varimi vanofanira kurima mbesa dzisingade mvura yakawanda kuitira kuti vagokwanisa kukohwa.
Saka isiri kuti munhu wega wega ari kuruzevha ngati rimbeswa idzi ringave remhunga remapfundi rerukweza. Takafamba tichishambadza tichipa vanhu mbeu gore rino, takatoti mbeu yacho tiri kupa mahara. Takaisa mbeu inokwana 16,000 tons inofanirwa kunge ichitipa 1,600,000 hectares. Ndokunge mafama ateerera unyanzvi hwatakawana kubva kunana mazvikokota.
Asi mumiriri weNorton muparamende vatemba Mliswa vati hurumende inofanira kubhadhara varimi zvakafanira zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti vanhu vasaziye nenzara.
Ndiri kunzwa chekutanzania chekutengwa 500 tons $500 per ton. Isusu varimi kuno kwari kupiwa mari Haasiku puwa mariyo. Saka government ikawo. Isao mari akanaka. Okay. Even 390, 290 araisa pachibagi. Wanwano rimachibagi. Zidi kuti government itenge kunze kuna na Tanzania. Isu chichiri mamuno mchisizi chama GMO. Chibagi chinobo katiza ti GMO ono. Saka government inaikudzira kuti producer price yevari miwese wanwano rimangawata ore eli kutuari na wapinde. Musizi na wachizi ya kutichapu wa mara ya kanaka. Mwezo anori machibagi na kutu price ya kanaka. Asikana price na kunaka. Shumwezi nite iya zwezi wa rima wana kupiwa futi shakari. Maridza kana mga wachipiwa. Wachitutiru. Pane maridza wakawana zechibagi. So mrimano pinda. Waki asina shungu zekurima.
Nyanjumia zekurima. Zinoti Zimbabwe esati ya mboteri sana nenzara ya kaita seye ruwendo runo. Uye zinoti arisira kutu uanduwe vanu vachada rubatsiro gorerino. Ucha kuira kudarika pa uri parizwino. Sezu vanu vakawanda vachatadza kuita gora kanaka. Ndaka mirira Studio 7 Muharare. Ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kutambira zvakasiyana danho rakaitwa nehurumende rekushandisa makuponi pakutenga hupfu senzira yekupedza uori uri kuitika munyaya dzehupfu. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaIsrael Nyandoro vati nyaya yekushandiswa kwemakoponi haisi itsva sezvo yakatomboitwa kumashure paupfu mafuta ezimotokari nedhizeri rekurimisa asi zvakaramba.
Exercise yemakuponi hatira kutanga kuiona nhasi. Takaiona kucommand, takaiona kufuel. Makupons, I don't think is a solution. The issue of coupons, andifunga kuti inoshanda. Because it needs more manpower. How will you target the elderly? Tinova targeta sei.
Vanyondoro vanoti mushonga hakusi kupa vanhu makuponi asi kuwanza hupfu pamwe nekuongorora kuti hupfu huri kuenda kuvanhu here.
The solution is zvinhu zvinofanira kuitwa monitor. You see right now to repa okay chinoi. These people have been here since 7:30. The delivery yauya pakuseni kuma 8 motikari ikaenda. Up to now hapana munhu atapuwa hupfu. Which means kuti munhu ambotenga hupfu kwa N Richards achadzoka futi pano. My suppliers aya matinotenga hupfu. Ngavati iwo hupfu ukauya in no time wo distributor kana wapera wapera.
Izvo zvatsigirwa nakanzura wemuward 4 vaBrighton Misha avanoti kuunza makoponi kupererwa kwehurumende vachiti zvakamboedzwa pamafuta emotokari asi hazvina kushanda.
Government yapererwa ngaibude pachena yatsvaga vanobatsira batsira asina koponi hadye sata.
VaMisha vanoti hurumende ikashandisa makanzuru kutsvaga vanhu vasingakwanise kutenga hupfu pamwe zvingashande sezvo vari ivo vanogara nevanhu.
Wodzi tichi makanzera tichitoziya kutambudzika nogarika kwavanhu mumamisha. Makanzera ari kuEben ari kurawo kwetsira nemakanzera. Anonoona kuti ane nidi oda kupiwa koponi kuwadhi ikoko ndiani vasina kuenda nekuna kanzera akapiwa confidence neirectorate yemusha imomo. Vakauya vakatibvunza zvinobuda. Wodzi tichi tinoziya kutambudzika nogarika kwavanhu muwai kuti zvati pamba apo pane nzara mwana yapinde chikoro apo panosendwa apa pasendwa makanzera zvanoziya. Mameta ndikanzera kwezano yeMGC Alliance kuziva kuziva.
Asi mumwe mugari wemumusha wechikono hono John Marava vanoti makoponi akanaka sezvo vanotambura vachikwanisa kuwanawo hupfu uhwo vanoti hwave kuvadhurira.
Ndinoona kunge chinhu chakanaka but vanofanira kuvandudza mazita kana kuwedzera mazita evanhu vanofanira kubatsirwa nechirongwa ichochi. Mastai ayo vanofanira kuwedzera vachisowo vanhu vemutauni kuti vakwanise kubatsirikawo nokuti imo mutaoni macho maane nhamo futi vanhu vari kunetsikawo pachikafu. Zvinhu zvakanaka but zvinoda kuti zvowanikowo vanhuwo vakarurama vanokwanisa kuzozviitawo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitwa vanoti zviri kuda kuita hurumende hazvina musoro sezvo vanhu vakawanda vave varombo kunyange vanoshanda havasi kukwanirwa nemari dzavanotambira idzo dzisakwane kutenga zvekudya. Asi gurukota rezve kuburiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa kuti hurumende yatora danho iri senzira yekupedza uori huri kuitika pakutengeswa kwehupfu hwerola meal. Amai Mtsvangwa vakatiwo makoponi aya achange oshandiswa kunyika mumazuva mashoma anotevera. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kushanya kuPakistan nhasi vadzokorora zvakasimba kupikisa kwavo mashoko emutungamiri weAmerica vaDonald Trump ekuda kuita runyararo mudunhu reMiddle East. Vari kuratidzira muMalawi vavharisa mahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi yematunhu gumi emunyika mukenderera kwavo mberi vachiedza kumanikidza makomishina ose kusiya basa. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization nhasi raudza Voice of America kuti North Korea inokwanisa kuongorora chirwere checoronavirus, asi haisati yazivisa kana paine atabatwa nechirwere ichi, kunyange hazvo pasi rose riine kutyira kuti Pyongyang haina kugadzirira zvakakwana kana chirwere ichi chakapinda munyika iyi. Dare redzimosva rawana nhasi mutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scholar vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro mumasvingo vagarai nesu mawadze vachipo mutongo wavo vati vasikala havana kupara mhosva pavakati vaida kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro gore ra2023 risati rasvika nekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumira kudaro. Vamawadze vatenda zvakare chikumbiro chakaitwa nemagweta avasikala chekuti varase nyaya iyi, asi nekuda kwekuti vasikala vakanga vakapika mudare kuti havana mhosva vazopa mutongo wekuti havanawo mhosva yavakapara. Apo vamawadze vanga vari pakati pekutura mutongo wavo, mapurisa anodzivira mhirizhonga anga achinetsana nevatsigiri veMDC vanga vari panze pedare iri. Mapurisa aya akanda zvombo zveutsi senzira yekuparadza vanhu vanga vakaungana muyadhi yedare redzimhosva. Zvombo zveutsi izvi zvaputika ndokupinda mudare mange makazara vanhu, izvo zvapa kuti vanhu vakachidzwe pamwe nekubuda misodzi. Vamawadze vabva vaudza dare kuti vava kumbomira sezvo mudare makanga mazara chiutsi. Daro rose kusanganisira mutongi, magweta, vatori ve nhau nevanhu vakanga vauya kuzounzwa mutongo uyu vabuda panzo vachikachidzwa. Vamawadze vazoendera mberi nekupa mutongo wavo mushure mekunge hutsi hwapera mudare iri. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati ichokwadi kuti nyaya iyi yaraswa uye vasikala vawanikwa vasina mhosva.
Taisa kumberi kwedare changa chiri chekuti mhosva iri kupomerwa vasikala iraswe nekuda kwekuti zvavari kunzi vakaita hazvisi kutaridza pamutemo kuti imhosva yakaparwa. Saka chikumbiro ichocho chatambirwa. Asi chimwe chazoitika ndechekuti patakaisa chikumbiro ichocho vasikala vakanga vanzi vapindure kuti vari kuguma mhosva kana kuti vari kuiramba. Vasikala vakati mhosva vaiiramba. Sezvo mhosva vakanga vairamba, dare ranga chifana kubva ratura mutongo wekuti zvochifamba sei semunhu akanga aramba mhosva. Saka dare rabva radzosa mutongo wekuti vasikala vabatwa vasina mhosva, saka vasunungurwa kubva kumatare. Nyaya yatopera kuchina chichaitika mberi.
Vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Dai vasikala vawanikwa ane mhosva vaigona kutongerwa kugara mujere kweupenyu hwese. Iyi nyaya iyi yanga iri yekutanga yakadai kunzwikwa mudare remasvingo. Mune imwewo nyaya huru yaitika mumasvingo, zviuru nezviuru zvenhengo dzeMDC zvaungana muguta iri zvichirangarira mutungamiri wekutanga webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashayika makore maviri apfuura. Vachitaura pachiitiko iyi vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakasiya varayirwa rudo, tariro nekuzvipira navatsvangirai ndosika vauya kuzoita mhemberero dzavo kumasvingo vachiratidza rudo kuna vasikala pakuturwa kwemutongo wavo nhasi.
Chokutanga rudo, chechipiri tariro, chechitatu kuzvipira sacrifice, chinhu chitatu love, hope and sacrifice. Ndoupenyu hwaMorgan Tsvangirai. That's why I'm joining our own way. I never saw the Gaganda. Chigaro, I'm going to go to the but Chigaro, I was woke up. Chigaro, I think about that in a matter is a victory of the people of Zimbabwe.
Vachitaurawo pamhemberero dzimwe chete idzo munyori munyaya dzemutemo muMDC vaInnocent Gonese vatiwo nyaya yavasikala yapera zvachose.
Zvaitika nhasi ndezvekuti ichi chabva charaswa zvachose. Chero chipoko chacho hachabvi chakamuka zvekutani ndokupera kwazvo. Hakuna vakadzi vadaidzwa pamusoro peunyanzvi magweta angachipirira baba Saro uyo wasikala. Ngativarovere maoko.
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakaita chisungo chekuratidza rutsigiro kunhengo dzavo dzose dziri kusungwa kumatare edzimhosva ayo avati vachazadza nyika yose. Vatsvangirai vakashayika kuSouth Africa maviri apfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Veruzhinji munyika pamwe nebato reMDC vanoti vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakaita basa guru pakutanga hondo yekusunungura Zimbabwe. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vaive mutauri wavatsvangirai vano kutambo rinyoka vaudza Studio 7 kuti kuenda kwavatsvangirai kwakasiya vende mubato reMDC. Vati vatsvangirai munhu ainge akashinga uye aida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka.
Vatsvangirai vakaenda vasati vasvika pavaida kuti vatisvitse, asi tinotaurira mudhara wedu kwaariko kwokuti hondo iyi tichaipedza ende taapadhuze nekuipedza. Vakatisiya tiri pane chimwe chikero asi tamuvha taenda pane imwe next level. Pane pavakatisiya tiri musangano, saka aiwa tiri munzira, tiri munzira.
Vatambo renyuka vati chikuru chakaitwa navatsvangirai kumba hurumende yemubatanidzwa iyo yakaunza rugare kuruzhinji rweZimbabwe.
Mudhara Tsvangirai, nyangoti kumikidzo kwaari yakaitwa kudhara nevana veZimbabwe. Ukanzwa korasi chiri kuimbwa nanhasi nevana veZimbabwe kunyanyanyanya nekuneteka kuri kuita vanhu munyika, machitambudzikira ari kuita vanhu munyika, kudhura kuri kuita zvinhu, kunetsa kuri kuita muzvipatara, macivil servants vashanda havana mari, zvitoro izvi zvangozara hakuna hupfu, vanhu vari kushupika. Asi munhu wese ari kurangarira kambo kaimbwa munguva yemuhurumende yemubatanidzwa kanonzi dhora for two yakauya naTsvangirai. Kambo ikako kanotokutaurira oga kuti isusukidzo nemisikidzo iri kuitwa nenyika kunyaya yatingati ligasi yakasiyiwa naTsvangirai. Dhora for two yakauya naTsvangirai.
Vatambo renyuka vati kunyange hazvo vatsvangirai vakashaya, mutungamiriri aripo webato reMDC Vanelson Chamisa munhu ane ruoko rwavatsvangirai uye ari kufambisa basa sebasa.
Tese tinongofunga zvedu chibwe chitedza chedu chatangatanga nacho, asi iwe unotozviona uga kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Ndokuna kuda kuti ndikutsanangurire kuti sei ndiri kuti musangano waenda pane chimwe chikero. Vatsvangirai vakanga vari muvandu wemusangano atinoti founding president. Vachamisa vamuvandudzo wemusangano atinoti transformative leader. Mabasa evaviri iwaya akasiyana, asi kuti uone kuti musangano waenda pa next level unogona kuenda pamavhoti, iwo mavhoti pachezvavo. Vatsvangirai muna 2008 vakaita mavhoti anenge 1.2 million. muna 2013 wakata mavoti anenge koma 1,2 million. Vachamisa muna 2018 mavoti wayo akatorwa nezeka akabirirwa iwayo vakaita 2.1 million. Saka unobvaona taenda pane chimwe chikero kurova kuti vachamisa vakaita almost double mavoti aitwa navachangirai. Ndovano kutaura vega kuti tasvika pane chimwe chikero.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vauza Studio 7 kuti kunyange zvavatsvangirai vakaenda vanofara kuti bato rakasara riri maoko akanaka. Vati vachamisa munhu akakura ari mubato uye vari kutungamira bato iri zvinofadza.
Tazamova vazvari chekuti vachamisa muduku pamakore asi havasi muduku papfungwa havasi muduku pamusangano. MDC ichifomewa pese paitsiga vatsvangirai vachamisa vaidzika ipapo nokuti ndovanga vari mutungamiri weyouth. Youth League yeMDC yanga iri very vibrant. Vasingaitika nazvemota vakatozopinda muparlamendi 3 years after MDC yafomewa. Vachitungamira youth vachiogaradza musangano vatsvangirai kusvika pese. Ndosaka muchiona pakaitika nyaya dzekuti achatora Zimba kuna vatsvangirai ndiani. Kwetiri zvaiva pachena kuti once mangoitai popular election vanhu MDC vanobva vari musangano wavo kabva kupi.
Asi vamwe vakaita sevapiwe mwoyo vanoti bato rarasika gwara rakasiiwa navatsvangirai. Vaudza Studio 7 kuti bato rabvanganyuka uye zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mubato.
Dara ndianga anetarisiro yangaitori hupu yedu kune vanhu vatakatarisana navo pakaipa leader tinai but vanhu vatakatarisana navo vaitoda iye ega mudhara mbune.
Asi varohanya vati hapana musha usina makonzo kana mapfiwa anogumana uye kupokana kurikitika muMDC kwakanakira bato iri.
Vachamisa vakadyiwa navamonzora pamaelection aisa akaitika muna 2014 but vachamisa nenyaya yedisipline nokuzovati musangano unobva nokupi. Vakatiza musangano makamonzi vachamisa chichema asi ke zvinochamisa ndiani ndochidzidzo chinofanira kuva nevanhu vemdc vari kuti kwai vadzingirirwa. Vadyiwa pamaelection kadyiwa kuti vadzingirirwa. Chamisa akatiza hana kutiza akaramba ari pakanzi sekretari for police akazosvika akanzi deputy president navatsvangirai vaona kuti uyu munhu ane gwara rechi remusangano hatizi hapomoki mwana wemusangano.
Hatina kukwanisa kutaura nemhuri yavatsvangirai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vatsvangirai vakaumba bato remdc muna 1999 vakakunda bato rezanu pf muna 2008 kunyange hazvo vasina kuzokwanisa kutonga Zimbabwe. Vakazoitwa hurumende yemubatanidzwa apo vakazoitwa mutungamiriri wehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiine gango. Tanga tiri kutarisa zvinoreva zuva reValentines tichirangarira zvakare muchakabvu vaMorgan Tsvangirai vaimbova mutungamiri weMDC. Tanga tiri kutarisa zvakare zvanga zviri kutaurwa nevazhinji pamusoro pekuwanikwa kwavajob seekers veMDC vasina mhosva yavanga vari chipomerwa yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Munangagwa.
Ndoda zvangu kungotanga ndataura pamusoro pekutenderera zuva ranhasi. Kana neni ndandifara zvangu ndiri kuno kwandiri kuCape Town ndanzwa kufara chaizvo ndichitembererawo zvangu ndichinzwa kubatikana neshuviro dzaive navatsvangirai pari zvinhu hatadza zvadzikiswa asi ndiotenda kuti bato reMDC riri kuramba richirwa rumire kuti tiwane kuzvitonga kuzere kwete kwatiri kuona kuri kuitika. Ndichida zvangu kutaura pazuva revhalendai nhasi zvese zviri nane ndaferwa zvaundiri of
zvii zvamaitira vadikani venyu
nhasi ndavabikira zvinonaka ndanotenga choki hamusinzwa vari kutopfeka vari kufara chaizvo
aiwa ngavauye panhare vachitaurire vega
regai ndivape kuti
ngavauye tinzwi
hello
hallo makadiko
munofara here
aiwa tinofara chaizvo tiri pano pastudio 7 taida kunzwa kuti maitirwe iko pavalentine apa
tinotenda vateereri anokuoneka indini wenyu jonga kanga tandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai mina chris gande
sokuyisikhathi sendaba ku voa ndebele amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane lezimbabwe
kustudio 7 eye Voice of America sisakaza sise-Washington DC
lingalitshona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 Nhlolanja 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
In reciprocation, I then took the decision of inviting Matebelen Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebelen Collective namhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wababe ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC mnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Uhlelo ngoza Friday liviki sileqembu lomculo elibizwa Makhwapheni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebelen Collective koBulawayo beqoqisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe wegugurawundi, ukutholiswa kwamathuba alingeneyo kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emerson Tambutso Mnangagwa, kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe wegugurawundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebelen Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane kwedanisa ukuba kwingcosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
Amalunga eMatebelen Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi sezipra Veterans Trust uretired Colonel Bester Willie Magwizi.
Kwele kakayenzi lutho uhulumende, in my view kufuze ukugcwalisise in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisi kulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. but it's an acceptance. But he a public apology. Osekhaya uzabakwazi ukuthi wavuma ubani.
Umabhalane weGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uvumelane lomagwizi.
Kuze kuphuma ukuthi kumele abuyeze ekhuluma le mali eMathebelele indaba yeGugurawundi. Patakala ama-answers ngeGugurawundi. Uphonga udlula phezulu, the only answer ichilwe ukuthi litsho ngani ukuthi angikho genuine. I-genuineness yakhe sesikuthi siyibone nge-action. Asitele i-program of plan ukuthi sisuka lapha eGugurawundi sizayenza city. Akakukhulumi, this is the second time esenza njalo. Wasuka kuqala kwamba wasuka esixabanisile kokwa divide iMathebelele Collective. Sahlangana lomnangagwa, we didn't come out with any answers. La namuhla futhi sesiphindile sahlangana, there are no answers eziphumayo. Kuyazidlalelwa nje, there's nothing that came out of this meeting. Sesikhuluma iqiniso sisi, bekuyikuze exoxa nje ukuthi kufanele uthathe iseralini kamnangagwa, yikho nje kuphela desu kulandile.
Unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhanyelele.
Uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhanyelele, kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanya ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto. So sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi kumongamela ebona le cabinet yakhe babone ukuthi kungenziwani. Njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufikho iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje.
Abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokhu bevalelwa phandle kukho konke, njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba amaqala kulabo. Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini, njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphiwe eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umahluli womthethandaba waphezulu eMasvingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcinisihlalo wemandla leMDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze, amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo iTiergas phandle kwedale ezama ukucitha ixuku labasekeli beMDC abaze ukuzosekela uSikhala. Duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli beMDC babe lombuthano omkhulu eMucheke Hall eMashingo wesikhumbuzo sempilo kamnumzana Tsvangirai ofikise iminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. Ukansela Rodney Jele weMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelelwe, but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayenesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube nokuthula elizweni lethu. Wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubachiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesisisela ukuba leZimbabwe engcono, ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
uMogheni Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababa khona ngesikhathi sikamongameli uMgabe nomongameli uMnanagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe se-inclusive government kwaba loshintsho lokuba lokusebenzisa i-US dollar. Ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
UMnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo lesihawu. Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende womanyano. Lapho ubaba uTsvangirai yabo akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngembono kodwa athi kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe, umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akula nguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakobulawayo.
Sambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu, ngoba okokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wathiya izinto ezimbi, ama-traits angikhona sasiwabona kathi sasenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi, kuyaliwa ephathini nabo, akula ntoko. So akula nto ayingayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo, wayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe WFP lentatheli izindaba, lapho umsekeli womqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki, wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Kuza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulenduba eziningi. Ilizwe selibe lokuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba laba abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Kubeke sithi usizo abalupha eZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile lobathi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. Ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Omena uhulumende umnumzana Clifford Maturira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Sikhangele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni onke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abaswela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje, lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho, ezombusazwe la kwezenhlalakahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga ekhomishin eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi athiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha i-63,000 kwele China, labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele ngabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende manyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizelwe izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalani zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka eMathebeleland zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlobo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto abezikhalela kakhulu lezo esithi abayinazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni uma bengabatholela amabhuku nandani ngoba zenele ekhaya. Lesizwe lokuthi ikomishi yokuthi indawo zokuhlala manje akunayo indawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lize, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele ekhile. Njengoba beyakwazi ukuthi lo eBhinga since nini government ayisibekele thina eBhinga. Yabona iBhinga is always too high. Too iBhinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kwezihlahla. Nowadays ngama-2020s abantu basafundela ngaphansi kwezihlahla.
Siyabona uhulumende esithi usetholile ukudla lezinye izembatho. Mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye.
Ya, kungayenzeka abanye kubafinyelele. But ngoba omunye ade ngingakhuluma nake ngizothi uminista angazi ukuwafika kuphi, kuwavakatshela kuphi kuphi indawo.
I think yikho lapho sebefikinyelele ukuthola khona usizo.
Esande ukufika lapho bebengatholi usizo.
It is the day before yesterday, ngisikhuluma bebengakali totally usizo on the ground abantu abebekhona.
Kungani usithi indawo yeBhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni?
From kudala, uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road, echas iyabhuwa road, siyabamba igokhwe. Ungayichecka kumap ithathu. Ungayibona is a cut road, but ungahamba akula izimitara just road enye endimakazi konke kufile into zikasihambele amanzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatho ukuthi ezinye izindlela zifile vele totali usahambele.
Okokugcina, sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa eBhinga abavela emazweni achiyeneyo okufanana lele Melika, okufanana lele Bhilithane lakhona ngapho kwele South Africa. Usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbe izizalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu beBhinga ukudla?
Ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezela ezindaweni ezijeneyo bathi ukuthi no makuthi uhlala eJoburg usungaya eBeria ku-5 no-Abeli edinga umuntu othiwa ngubani bani khonapho bebememezela bethitho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo.
Lo ngumnumzana Millions Nkomo wesizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lizulu eBhinga. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 koBulawayo. Kona idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ze-ZCTU National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamashumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise irandi le-South Africa ngoba lilesisindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sine esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke irandi yiyo imali esibona ngantwa kona i-stable iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono ke ukuthi sisebenzise irandi ngokuthi irandi phela lilo asilo singathi liyabambeka so mali enzima njalo kwezomnotho siyazelana ke kakhulu lelizwe le-South Africa. So sibona kulula ke ukuthi njengelizwe singa-adopta ke irandi. Okwesibili njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise irandi, singabanika bethuba elokuthi bangastabiliza elethu ke idola ke i-RTGS njengoba abantu batshela ke ithuba lokwenza lokho.
Ye manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sicelele ukuthi icabinet ikhangele lokhu, asikazi ukuthi icabinet iphumelani, sizamelela nje ukuthi besitshele. Kodwa isinqumo yikuthi sukufanele siye kwizisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana. Asilungiseleneni ke ukuzidefenda ilungelo
lethu. Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Hey, 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 hey ikhumbuleli litabuka echolocho kodwa lihlabela likwele South Africa. Nanti ilunga lalo ushota mkwananzi.
Angibingelele kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikizwe zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukelela lami lapha ekhaya. Ibizwe lami ngushelto wakwamkhwananzi ngizalwa echolocho emhlabeni.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqela ethi mamoyo mabareti kanye lethi basikili.
Okote Ambrose furma boya lonya kabafana. Uyathulukana lenxeba bajo yeyisikwame futhi laphana.
Litholakala ngapi idlalate mkhwanani?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabodisa emashop. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna futhi uthi uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeze inkulu uma sisiza ngasemculweni. Kusho ukuthi ngamfonela ke ku 063-549-8076. Ngizacela ukuyiphinda 063-549-8076 bese kuza ke kawami uShelter ongiyokhulumayo 0799-832-018.
Abalandeli ungabachiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibe sekuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwananzi leqembu lakhe lemakhwapheni ngale.
Nansoke ingoma indlizane engoma isidobela ke uhlelo lwethu siyabonga ntungamile. Yes, singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMathebeleland Collective lamhlanje kobulawayo. Abasekeli bebandla le-MDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo ele-MDC, umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.